Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu ndira 3/2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Around with 40 nenyaya yeboma kwepenyu yevarairi tovhura here temba inotanga kotoro ino tetasei nekuoma kwaita upenyu ticha agonoveresa mwana wake kuchikoro anofanira kudzidzisa vana vevamwe vakuru iye wake akagara kumba anokwanisa kuuya kuchikoro kuzoshandira vana vevamwe iyevo vake vakagara kumba agoni kuvapfekedza agoni kuvaendesa kuchikoro agoni kuvarapisa ivaizoti kongiresi yedu iri kuda kubuda nezvisungo zvakati wandi
Nasi sangano re Progressive Teachers Union of Zimbabwe riri kutanga musangano waro wemazuva matatu muHarare.
Zvinhu zviri kunetsa saka muri kuona taakutizawo tichiuya kuti pamwe tingaone zvinhu zvingasununguke nekuoma kwezvinhu kwenge kwakaita gore rakapera tiri kufungidzirwa kuti pamwe gore rino zvinotinakira mhene iwo vatongi venyika vari kutonga nyika kuti vari kuzvionawo here kana kuti vane hanyawo here nemhuri yavo kana kuti vari kungofunga zvavo zvematumbu avo bedzi.
Mhuri yeZimbabwe inokurudzirwa kubatana kuti ikwanise kupedza matambudziko akatarisana nenyika. Semazuva ese tichaunza mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe riri kutanga musangano waro mukuru weCongress uyo uri kuitirwa muHarare kwemazuva matatu kutanga nhasi. Munyori wesangano iri vaRaymond Majongwe vanoti musangano wavo uyu unove wechina uchaonawo kusarudzwa kwevabati vezvigaro zvose kubva kumutungamiriri wesangano kusvika kuvatevedzeri. VaMajongwe vanoti pamusangano mukuru uyu ndipo pachasungwawo chisungo chekuti vararidzi vodzokera kubasa here kana kuti kwete pachavhurwa zvikoro kotoro ino. Kusvika pakavharwa zvikoro gore rapera, nhengo dzesangano iri dzakange dzave kuenda kumabasa kaviri chete pasvondo dzichiti dzakanga dzisina mari dzekushandisa. Ngatinzwei vaMajongwe vachitatsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tiri kuita inonzi the 40th National Congress yeTTUZ. Tiri kuita takanangana nekuti tiri kuda kuti toita sei nekuoma kwaita upenyu hwemurairi. Nekuti trust yedu ndeyekuti takadedza mapato ezvematongerwo enyika kunyanyira nezvanu MBC tikavati ivo semapato ari kuda kutonga naari kutonga ticha vari kuona under the austerity plan for education maticha orarama sei ndochikuru then tichaita discussions around kuti todii nenyaya yekuoma kweupenyu sevarairi tovhura here temba inotanga kotoro inoi teta sei nekuoma kwaita upenyu ticha agoni kuendesa mwana wake kuchikoro anofanira kudzidzisa vana vevamwe vakuru iye wake akagara kumba anokwanisa kuuya kuchikoro kuzoshandira vana vevamwe iyevo vake vakagara kumba agoni kuvapfekedza agoni kuvaendesa kuchikoro agoni kuvarapisa ivaizoti kongiresi yedu iri kuda kubuda nezvisungo zvakati wandi kuti todii neramangwana reeducation muZimbabwe kureva kuti kubva nhasi kusvika sande patichadzokera vanhu kudzimba dzavo tinenge tabuda nezvisungo zvekuti tichipedza ipapo tanyorera vamunangagwa sana kuti vamunangagwa matika eptuz 14,000 iwayo atora danho rekuti ende todangira kuti mamwe maticha ese kana ari magenuine teacher union ndobva tichaona kuti achasapota here zvisungo zvinobuda mucongress medu kana kuti vanotinza nepavari vachingeti vanoda kupa dialogue yechanzi nekuti hei dialogue taedza gore negore kwamunangagwa ndakaenda kairi katatu gore rapera kupublic service commission ndakaenda kasingaperi tsoka dzaa kutorwadza.
Musangano wenyu wekongresi wamuri kutaura nezvauyu unenge uchisarudzawo utungamiri here zvakare?
Chokwadi pari kusarudzwa utungamiri ende chikuru ndechekuti varairidzi ndo vanosarudza vatungamiri vanovatungamiri ende chiripo ndechekuti utungamiri uhu hunosarudzwa kuripo nenyuwo riripo pakusarudzwa ipapo Kana ndinenda tarudzwa muchango ndiwo achinzi Majongo adzoka sasekretari jenerali weTPUZ kubva pana 2020 kusvika pa2024 kana pa2025. Inenge tiripo nekuti toendepi, nyika ndiyoyi, mabasa ndiwatakadzidzira. Mukatarisa zvakare kuti kwese kune vanhu vokutungamirwa vanhu, maofices acho ari limited. Tiripozve chekuti ndatiitei correct leadership tikwanise kuita articulate zvichemo zvevachandivavo nepamusoro ndevari kutitarudza kuti kana vachitarudza toita basa sekupfuwa kwavanenge vatiita.
Zvigaro zvipi zvinenge zvichitarisirwa kukwikwidzwa?
Zvese hapana ati kukwikwidzwa ba, kubva kuna purezidendi kusvika kuna teachers with disability, kubva kuna vice president, munhu wese takavapa mukana wekuti vari kuda kukondesa ngavakondesa. Saka ndozviripo line up yacho yevanhu vachatarudzwa Sunday tinenge muchiiona kuti heyo bhuku yabuda TPUZ leadership iri panapa.
Tichitarisawo zvikuru zviri kutarisirwa nesangano renyu mugore rino ra2020 ndezvipi?
Tinongotangira panyaya yemuhuro ipapo kuti hatisi kutarisira kuti hurumende inotitaurira nyaya yeaustarity kuti ticha anotambira $700 iye achimidza 5000 kuti ticha anowana 5 vakwanise kurarama. Hatigoni kuti tikwanise kubvuma izvozvo ndochekutanga. Chepiri ndechekuti tine zvinhu zvataramba tichingotaurirwa kuti chagadzirisa izvozvo. Macondition of service, tine zvikwanisiro zvebasa, tine nyaya dzehousing, nyaya dzevanani manisaiii nezvimwe zvatakambonyeperwa kuti tichakupai maexemptions ekuti tiona kutenga mota kunze. Vakatenga mota idzi zvinonga vairi kana vatatu. Kureva kuti zvatakatarisirana nazvo hapana chicha chatiri kutaura. Hatitamboti tiri kuda kuti tipuhwe michini yekusvina mafuta kana kutoda kuti tipuhwe michini yekugaya goridhe negavhenmendi. Tikuda mabasics anoita kuti tikwanise kufedzera nyika.
Makakokawo here vamwe vemasangano evarayiridzi kana kuti mamwe masangano evashandi?
Chokwadi ndechekuti takavakoka vese. Ndichaita kuti mukwanise kuwana purogiramu takakoka vese vatinosenza navo kutrade union congress of Zimbabwe. Takasenza masangano atinosenza navo atingativo mangos even mapato ese takavakoka kuti vazotaurawo masolidarity speech avo. Saka hapana watakasiya, munhu wese takamukoka.
Avo vanga vari munyori wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Apo pasi rose riri kupemberera gore idzva ra2020, sangano remasvondo muZimbabwe reZimbabwe Council of Churches kana kuti ZCC rakakurudzira kubatana pakati pemhuri yeZimbabwe richiti iyi ndiyo nzira chete yokupedza matambudziko akatarisana nenyika yavo. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Sachigaro wesangano reZCC, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vanoti gwaro iri rakaburiswa mushure mekuzeya nyaya yekutambura kwemhuri yeZimbabwe pamisangano miviri yayakaita mwedzi wapera.
Statement yatabudisa yegore renyu yabudiswa neZimbabwe Council of Churches inotora mashoko akagadzikwa neutungamiri weZimbabwe Council of Churches kubva musangano wavakaita 30 na 31 October vachironga urongwa hwegore rino vakabvumirana zvinhu zvinokurudzira basa ravanofunga kuti rinofanira kuitwa kuti gore rino ra2020 rive gore rekupinda mukuzorora kwedu kwakazara tichirangarira kuti Zimbabwe yasvika makore makumi mana ekuzvitonga kubva paudzvenyiriri wemushure me1980.
Vanoti apo nyika ichange ichipemberera makore makumi mana ekuzvitonga gore rino, zviri pachena kuti mhuri yeZimbabwe ichiri kushungurudzika nemamiriro eupenyu hwayo.
Asi zvakadaro tinorangarirawo kuti sevana vekwaIsraeri vakafa amba murenje makore makumi mana vakazopinda munyika ichipikirwa neutungamiri hunoonawo makore mana atafamba aya kuti wonga anga nezvimwe zvinhu zvakanaka zvikuru zvanga zvirimo, asi manga mune kushungurudzika nokuchema zvikuru kwevana vemuZimbabwe.
Vaenderera mberi vachiti ZCC ichaedza nepose painogona kubatana nemhuri yeZimbabwe mukugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika mamwe ave nemakore akawanda. Vamutata vaenderera mberi vachiti dambudziko rakatarisana nevana veZimbabwe rakafanana nedambudziko revana veIjipita, naizvozvo kune zvinhu zvakasiyana-siyana zvinofanira kuitwa. Vatiwo mugore ra2020 mhuri yeZimbabwe inofanira kushanda kuti munyika muve neshanduko. Sangano re ZCC raburisa mashoko aya panguwa iyo muri ya Zimbabwe inogara mu South Africa ichiri kuchema ne mamiriro akaita nyika yavo munyaya zezwe ufumi nezwe matongerwe enyika. Chimwe chizarwa che Zimbabwe icho chakapemberera gore idzva chiri mu South Africa va Rumumba Chitiyo vanoti gore ra 2019 range rakaoma.
Zvinhu zviri kunetsa saka muri kuona takutizawo tichiuya kuti pamwe tingaone zvinhu zvingasununguke nekuoma kwezvinhu kwenge kwakaita gore rakapera. Tiri kufungidzirawo kuti pamwe gore rino zvinotinakira mhene iwo vatongi venyika vari kutonga nyika kuti vari kuzvionawo here kana kuti vane hanyawo here nemhuri yavo kana kuti vari kungofunga zvavo zvematumbu avo bedzi. Iye zvino South Africa kuno takazara kuno takatowanda tiri kushupika asi zviri nani pane kushupika kwatiri kuita kumusha. Tiri kutarisirawo kuti dai denga razarurawo zviringe rakaita mamwe makore zvino zvinenge zvinonyadzisa kuti zvinobva zvangofanana kuti kutongwa kwenyika nedenga racho zvese zvobva zvangoenderana zvakadaro. Tapota tibatsireiwo imwaridzo yenyika.
Vaenderera mberi vachiti vane tarisiro yekuti nyika yeZimbabwe ichabudirira mugore ra 2020. Mudzidzisi pachikoro chepamusoro cheTswane University of Technology Dr. Riki Mukonza vatsigirawo mashoko aya vachiti hurumende yava Emerson Mnangagwa inofanira kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Nenyaya dzakasiyana siyana kune zvematongerwo enyika zviri kuratidza kuti nyika iri kuramba kugadzikana panyaya idzodzi. Pane makakatamwa akawanda pamusoro pezvematongerwo enyika. Pane zveupfumi mabasa haasi kuwanikwa, hakuna vekunze vari kuunza mari, hapana cheuviri chiri kunyatsoonekwa kuti chiri kubuda panyaya dzezveupfumi. Panyaya yekugadzikana zvakanaka kwevanhu zviri kuratidza kuti vanhu havana kugara zvakanaka nekuda kwekuti mishonga muzvipatara hamuna, marodzi anofambiswa nevanhu haasi kuratidza kuita zvakanaka, kuendesa vana kuzvikoro kuri kuoma, iko kutenga zvokudya chaiko chaiko zviri kuomera vanhu. Saka gore iri gore ranga rakaoma chaizvo.
Asi vaendererawo mberi vachiti vane tarisiro yekuti gore ra2020 rinogona kunge rakasiyana nerapera. Amai Nenzi Ngarivhume avo vanobva kwamhakwe kuManicaland vanotiwo gore ra2019 range rakaoma zvikuru. Chimwewo chizvarwa chechidiki PSN Gada anoti mugore ra2019 zvakange zvakaoma kune vechidiki kunyanya munyaya dzekuti vawane mabasa nekuda kwekuti vazhinji vavo havana magwaro ekugara kana kudzidza muSouth Africa. VaMaxwell Nyakwema avo vanodzidzisa muJohannesburg vakurudzirawo hurumende yeZimbabwe kuti mugore rino ichengetedze kodzero dzavanhu. MuSouth Africa mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kutsvaga mafuro manyoro sezvo upfumi weZimbabwe wakaita manyama amire nerongo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Chombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mudaily News sangano repasi pose rinobatsira nezvekudya reWorld Food Program rinoti matura aro anenge asisina zvekudya mwedzi unouya wakukadzi, izvo zvichakonzera kutadza kwaro kubatsira Zimbabwe nezvekudya. Mudaily News mekare vemakereke vari kukurudzira kuti vaEmerson Mnangagwa navaNelson Chamisa vaite nhaurirano dzekupedza zvinonetsa munyika. MuChronicle, hurumende inoti yakwidza mari inobhadharwa muzvipatara uye ichiti yatangidzazve kubhadharisa madzimai kana achibatsirwa muzvipatara zvehurumende. Bazi rezvokupinda nekubuda kwevanhu munyika rinoti rakasunga vanhu vanoita zviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevasere vakange vatyora mitemo yokupinda nekubuda munyika inosanganisa kupinda nekubuda munyika munhu asina mapepa ekufambisa, kusadhindisa magwaro ekufambisa uye kushandisa magwaro ekufamba akabiwa. Yashika nguva muchirongwa chino yatinokoka vatereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Makasimba here ana mukoma Jonga, ana mukoma Blessing kuStudio 7 kwamuri uku. Tinofara chose nenhaudza munotipa idzi dzinenge dzine chokwadi. Tinotenda rambai makadaro mugore rino ra2020 ratiri rino. Uyu murume anonzi Energy Mutodi zvaanombotaura anenge achinyatsoziva zvaari kutaura here kana kuti anenge achingotiwo chero ataura. Ngaazive zvaanenge achitaura because zvaanotaura hazvina kana direction and hazvina kana musoro. Kochiti bato rePollard iro zvechokwadi ndezvemugodzi Matsuro zvavanenge vachiita izvi hazvina kana direction and hazvina kana chiedza. Vanogumba gumba Pollard sei iwo asina kuhwina maelections acho. Awe ZANU-PF Munangagwa asi kana president nekuti haana kana statement raanombotaura rine musoro paanenge akaunganidza vanhu. Ngaazive zvaanenge achitaura kwete kungotaura chero ataura zvaanenge achitaura izvi. Ndatenda hangu indinoitwa mukoma Ignatius Zhuwau ndiri kuno kuSouth Africa kuPort Elizabeth.
Makadii makadii vashamari vestudio 7 nevateereri vestudio 7 ndinoti makadii zvenyu. Inii ndinoitwawo Peter ndinobva paCape Town apa. Ndipa ndiri paCape Town. Ndira kutaurawo pamusoro paEnergy Mutodi. Kana asina chekutaura pastudio 7 bheta anyarare zvake kana kutoridza muridzo chaiko, nekuti ari kutipedzera nguva zvaari kutaura izvo hazvisarwo nemunhu mukuru izvozvo. Shuwa shuwa ataure kuti vachamisa vada kupinda muhurumende nebackdoor. Akazoona kupi izvozvo? Please, kana pfungwa dzake dzisina kunyatsa kuita mushe ngateere kuChina nenarapwa.
Ndoda kutenda zvikuru imi Studio 7 zuva ranhasi nekuti panyu dzenyu dzamunoita mazuva ese January to December dzinova dzinotepenyura zviri free and fair. Ine zvino ndikashamadza nechekuti vanotiramidza maUS dollars muno muZimbabwe but ivo vanohora maUS dollars. Which is my minister aruma 950 US dollars kunzi kwaisusu tohora mabondi. Saka every chinhu chatotenga muno muZimbabwe kazhinji kacho kana chiri chinhu chakakosha tochitenga nemaUS dollars. Zvinhu zvese zviri kutengeswa nemaUS dollars kunze kwechikafu chisina kana nebasa rese ndochiri kutengeswa nemabondi. Saka ndotadza kuziva kuti wai vari kurambisa kuti tishandise maUS dollars. Ivo vamunangagwa mumatips avo ese vanoenda maUS dollars and pei dzavo dzese dzepagore maUS dollars. Everything he does it's US dollars. Mari dzavo dzese maUS dollars. Saka ndosheya kuti wai vasingatibvumira kuti tishandise zviri pamutemo maUS dollars acho yavo, but achiri kungosenza muno maUS dollars. Mabhondi atori mashoma pane maUS dollars ari muno muZimbabwe. maUS dollars akawandisa zvekuti mabhondi mashoma. Saka naizvozvo ndoda kukutendai chaizvo nekuti siisano zvinoitika munyika. Patichatora nyika yedu ino anova gore rino kana kuti rinotevera iro kana kuti 20 hamino wacho iye, tinoda kuti muvake muzinda wenyu muno maHarare chaimo chaimo. Ndimo andikita kuda kuti mutepenyure life muri broadcast yedu chaiyo chaiyo, because ndimunotiudza chaizvo chaizvo zvatinofanira kunzwa.
Vachamarari pastudio 7 apo ndokukwazisai mose. Ndinoitwawo shumba yaonda kuno kuSouth Africa kusaidi rekudzanini uku. Ndine urombo zvikuru nemupurisa akaparadzwa nemashurugu, asi ndine chimwe kumwe kutaura kwoumwe muono wakasiyana nemaonero anoita vamwe mapurisawo iwo pachavo, kuti tivanzwirewo tsitsi. Ngavabatewo vanhu zvakanaka pane zvavari kuita zvekuti ivo vakatumwa vanonosvika vachiponda vanhu every time. Mupurisa atova muvengi wemunhuwo musevhiriani nechikonzero chezvavanoita zvekuswera vachiti ivo vakangoona vanhu vachifamba murodhi chero vakanzi vada kustrike vari kuponda vanhu vachikuwadza vanhu misoro vachiita sei sei. Tine mavhidhiozi akawanda anotirwadza anoitwa nemapurisa. Saka nhasi mupurisa wana afa zvekuti nyika yeZimbabwe ingachema ina ndingachemini tochemei because ivo vatoriwo mhandu dzedu. Pavanenge vachirova munhu musoro uchitsemuka nebatonzik vanenge vachiti zvizodii, vanenge vachititadzira upenyu here wemunhu iwoyo. Saka haizvoizvo ndezvavowo izvo, hatitombonyanyi kubatikana nazvo. Itsaona yatosangana nayo, but mapurisa dzitoriwo mhandu dzemasevhiriani.
Masera sevashamarari, ndinokwazisai mose ndichimutendai nemanyuzi amunotipa. Ndichinzwawo zviri kuitika muZimbabwe. Ndini Douglas Fezi ndiri pamavhitori panapapa ndichiti hepi hepi gore ija. Ndapinda mugore ija, tinofarire tese.
Maswera sei pa Studio 7 apo. Tinotenda nokuti panhau dzakanaka ana Jonga pandikandimire. Nana tanonoka wande. Tinokutenda nenhau dzamunotipa. Asi chinhu chinondinetsa chinondishamisa kune vanhu veZANU-PF. Kunonzwa mutungamirira achitaura kuti batsirai vanotambura. Asi akadzinga nezuro vanhu vaMDC president wedichamisa achida kupa vanhu chikafu paifield. Iye akadzinga akatuma mapurisa kuti adzinge vanhu. Zvinoshamisa kuti nhasi anozomira pamberi achitaura mashoko ekuti batsirai vanhu vanotambura. Chokwadi vanhu veZANU-PF vari kutanda botso. Zvavari kuita izvi kutanda botso kwavava kutoita dai hazviitwe nevanhu vane njere zvavari kuita izvi. Ndatenda hangu. Ndini James Mashiri ndiri pano paPretoria.
Makadiniko makadiniko wanamukoma tanonoka wande news crew renyu rese pa VOA Shona apo ini ndinoitwa Clive Chuma ndiri muEastern Cape muSouth Africa. Tinofara zvedu makorokoto egore idzva tapinda muna 2020. Ndanyanya kufarira zvangu kuti gore taritanga mvura ichinaya zvakanaka. Zvinodurirwa nevakuru vachitiwo kana muchinge muine chiitiko chamunacho chakafanana nekutanga kwegore muchipembera mvura ichinaya, zvinodurira kubvuma kwevadzimu. Ai 2020 akatibata zvakanaka nemiwo akuchengetei zvakanaka. Uchitipakurira musanete, tipakurirei mashoko tichinzwa zviri kuitika zvikuru sei munyika yedu yeZimbabwe umo. Mwari akuropofadzei, ndatenda zvangu.
Manzwa apfungwa dzevamwe vateereri, Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga. Isu hatina kwatakarerekera. Munofungei? Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanochengetedza nyika vari kutsvaka varwi vanopfurikidza mwero vanofungidzirwa kuti ndeve Al-Shabaab vakarwisa bhazi munzvimbo inonzi Nyongoro muruware Lamu muKenya, vakauraya vanhu vatatu, vamwe vatatu vakakuvadzwa zvakaipisisa. Muna 2011 Kenya yakaendesa mauto ayo kuSomalia kunorwisa Al-Shabaab, zvakakonzera kuti varwi ava vatange kurwisa misha iri muKenya. Zviuru nezviuri zvevanhu vari kushanya pazororo kuAustralia vayambirwa kuti vasagare munzvimbo dziri padyo nekuvakira moto mumasango ekumabhazuva kwenyika. Pari zvino zviuru zvevanhu vari kuedza kubuda mudunhu reNew South Wales, hurumende ichivakurudzira kuti vanhu vabve munzvimbo iyi vachiri kukwanisa sezvo moto iyi ichinzi icharamba ichiwedzera. Mutungamiriri mutsva achangosarudzwa muGuinea Bissau vaUmaro Embalo vari kupemberera kukunda kwavo, kunyange hazvo wavakakwikwidzana naye vaDomingos Pereira vaenda kumatare edzimhosva vachiti sarudzo iyi haina kuitwa zvakanaka. Nemusi wechitatu komishini inoona nezvesarudzo muGuinea Bissau yakati vaEmbalo vakange vakunda vaPereira nezvibodzwa zvisere kubva muzana. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. vaimbove munyori wezvedzimba muhurumende yava Barack Obama vaJulian Castro vanoti havacharambi vachikwikwidzira mukana wekukwidza kuve mutungamiriri wenyika. VaCastro ndivo vega vechirudzi chechilatino vange vachikwikwidza mubato reDemocratic Party. Kubva zvavapinda mukukwikwidza uku, vaCastro havana kumbowana rutsigiro rwakawanda, vachingowana chikamu chimwe kubva muzana kana kuti 1%. Ukuvo vari kukwikwidza muDemocratic Party vari kupfuurwa mukupiwa mari nevanhu nava Bernie Sanders, avo vazivisa kuti mumwedzi mitatu yapfuura vakapiwa mari nevanhu inopfuura mamiriyoni makumi matatu nemana emadhora kuti ishandiswe mukutsvaga rutsigiro. Pakupiwa mari nevanhu, vaSanders vanoteverwa naamai Elizabeth Warren, avo vakapiwa mari inopfuura mamiriyoni makumi maviri nemana emadhora, vachiteverwa navaJoe Biden, avo vakapiwa mamiriyoni ari padyo nemakumi maviri nematatu emadhora.
Woti property nje kunje kunje baba we
nje kunje 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 kunje
achibatsirwa naja Praiser. Sezvo nguva yadi yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Nhasi sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe riri kutanga musangano waro wemazuva matatu muHarare. Mhuri yeZimbabwe inokurudzirwa kubatana kuti ikwanise kupedza matambudziko akatarisana nenyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.